Blessing kutaura uku kunongoratidza kuti hurumende yedu haina hanya nevana veZimbabwe. Nokuti tinoziva tose kuoma kwakaita upenyu munyika yeZimbabwe. Kubva pakaitwa monetary policy review paya pakaundwa anonzi maRTGSI. Mari dzinotambira vana veZimbabwe mumabasa umu hapana chakachinja. Value yemari inotambira vana veZimbabwe iri kupera zuva nezuva neinflation iriko. Saka ichokwadi kuti zvinhu zvikaramba zvakadaro pachawe nekuratidzira kuchaitwa nevashandi muZimbabwe. Izvi hazvinei nemaNGOs kana kuti civil society kana kuti hazvinei neopposition political party. Zvinhu zvinenge zvichitotungamirirwa nevashandi inhuna dzevashandi vemuZimbabwe vanenge vachitambura nekushaya simba kwemari dzavanotambira uye nekudzika kuri kuita upenyu munyika yeZimbabwe.
Asi vari kutika hurumende hainei nekuoma kwezvinhu vachiti zviri kukonzerwa nezvirango zvakadaidzirwa neveMDC.
Aiwa, iyoyo ndo hatingangoti manyautsa mukanwa anoitwa nehurumende yeZANU-PF. Ibasa rehurumende kuchinja kwaita zvinhu, kuoma kwaita zvinhu zvikuburikidza kwemapolicies kana kuti mitemo iri kuiswa nehurumende yeZimbabwe. Ndombokupa mienzaniso. Muna January mutungamiri wenyika wamunangagwa wakauya paterevision vachiisa mitengo mutsva yemafuta. Tose tinoziva kuti mitengo yemafuta ikakwidzwa zvinhu zvese zvinokwirawo muzvitoro. Touya pakaitwa monetary policy apa takaudzwa tose kuti paundwa anonzi maRTGSI yavanoti currency bond paper iro riratagara chiziva. Ende chakabuda ipapo ndechekuti pakanga pasisina iya yainzi 1:1 zvichireva izvo kuti upenyu hwevana veZimbabwe hwakabva hwangodzika uyewo neinflation iriko. Izvozvo zvose hazvinei nechekuita nematargeted sanctions avanotaura, hazvinei nechekuita nemapata anopikisa, hazvinei nechekuita necivil society. Ihurumende yagara ichitadza kutungamira. Ndombokupa muenzaniso. Iwewe Blessing, toti une motokari yako yaunowa, ndiwewe unodraivha motokari iyo, ndione makii emotokari. Tokupa makii emotokari, wopinda mukati memotokari toti chimutsa motokari Blessing. Wotaura kuti handichakwanisi kumutsa motokari, dai dzaisahwira wangu ari paside apo afambise motokari. Zvorevaka kuti haugoni kudraivha. Saka chokwadi chiripo ndechekuti hurumende yedu haichikwanisa kutungamira, haigone kutungamira. Basa iroro havarigone. Wangangoda zvavo kunyepera Britain, wangada kunyepera America, wangada kunyepera opposition civil society. Chokwadi chiripo ndechekuti mapolicies ezanopiefu ndovauraya nyika.